Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaGeorge Garauzive vati vasungwa ava vafanira kubudiswa muusungwa vachiti vanogona kuzovhiringidzana nevafakazi panyaya iyi avo vavaramba kudoma mudare vachibvunzurudzwa nemagweta evasungwa vaGarauzive vati havazive kuti makomiti ECCC anobvumidzwa kuita misangano asina kuzivisa mapurisa kana misangano iyi isiri yeveruzhinji kunyange hazvo vabvuma kuti makomiti ezanupf akaita sepolitbiro haatsvage mvumo kumapurisa kana achiita misangano ngano yao dare ratinyaya iyi igodzoka zvakare kudare nemumvuro apo vaGarauzive vachange vachibvunzurudzwa nevachuchisi venyaya iyi ari kutungamira kuchuchiswa kwenyaya iyi vapadon dziva vaudza dare kuti vachaunza mukuru wemapurisa epakamba yebudiriro asi zvapikiswa nemagweta evasungwa ayo ati mupurisa uyu aiva mudare pese painzwi kwanyaya iyi rimwe remagweta evasungwa ava vaubert mandinde vati hurumende yave kutsvaga uta nemugate
isu tapedza yatinoti cross examination kubvunzurudza mupurisa uyu nemuvhuro magweta ehurumende vachatora mukana kuedza kugadzurutsa apo pasina kunyatsobuda zvakanaka magweta ehurumende vazivisa zvakare kuti vachauyisa mumwe mufakazi kuenderera mberi nenyaya iyoyiyi hatina kufara neizvozvo nekuti hatina mapepa atatapiwa anoratidza kuti pane mumwe mufakazi achauya vati vachauyisa mukuru wamapurisa kubudiriro police station tichazonyatsotarisa nyaya yacho nekudhila nemapepa acho kana nyaya yoenderera mberi nemusi wemuvhuro
vasungwa ava avo vanosanganisira mumiriri webudiriro muparamende vakosta machingauta nemumiriri wemukobha mudare iri vaamos chibaya vakasungwa vari pamba pavamachingauta nemugovera svondo rapera vakapomerwa mhosva yekuita musangano vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti havasungirwe kutsvaga mvumo kumapurisa pasi pemutemo wemaintenance of peace and order act kana vasingaite musangano weveruzhinji mune imwewo nyaya yanga iri mumatare mutongi wedare ati nyaya iri kupomerwa mumiriri wezengeza west muparamende vajob scala yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati muna chikunguru 2020 igodzoka kudare nemuvhuro rimwe remagweta avo vajeremaya bhamu vanotsanangura nezvenyaya iyi pamwe nedzimwe dzanga dziri mumatare nhasi
mudare nhasi ndanga ndafambira nyaya nhatu yekutanga ine chekuita namakomborero rusikishe ananhoyo tenford gadzorere stanley manyenga anasisingashamiri nyaya iyi yanga iri pakati pekutongwa mudare asi nhasi yatadza kupfuurira mberi nechikonzero chekuti vafakazi vehurumende vakundikana kuuya kudare zvakonzeresa kuti nyaya iyi ipfudzwe mberi kusvika musi wa 3 february wegore rino asi taisa chikumbiro pamberi pedare kuti vafakazi vakaramba vachitadza kuuya kudare sezvavaita muzuva ranhasi dare ngarichingopa mutongo panyaya iyoyo kana kuti ngarichiisa vasungwa mudare vozodzoswa nemasamanisi nyaya yepiri yange rejona mahombe nasisida chimiri yavari kupomerwa kuti vakafambisa mashoko enhema anozokanganisa kana kurengedza munyika yezimbabwe nyaya iyi haina kubudirira kuenda mberi yapfudzwa zvakare kusvika musi wa 10 february nechikonzero chekuti pane nyaya yavo zvakare iri kuhighcourt isati yapera kutongwa ikoko saka takamirira kuti nyaya kuhighcourt itange yapera kutongwa tozodzoka zvakare kuno kudarira madecisions kuti ichirambe ichienderera mberi nyaya yetatu yandakenda nayo mudare yanga iri yajobsikala nyaya iyi yapfudzwa mberi kusvika musi wa 24 january gore rineri kuitira kuti tiwane mukana wekupa mhinduro yedu isu semagweta akamirira kune zvakataurwa
vasikala vari kupomerwawo imwe mhosva yekunzi vakakurudzira mhirizhonga pamwe nekukanganisa mafambisirwo enyaya yemumatare zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa imwe nhengo yeCCC kunyatsime muzvare moblessing alley nevanofungidzirwa kuti inhengo yezanup f vapius jamba mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi pamberi pedare bato reCCC rinoti nhengo dzaro dziri kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaudza studio 7 masvondo mashoma adarika kuti munhu anomira nemhosva dzake mumatare pasingatariswe kuti abuda mumbamani ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.